Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa Dr. Kuda Kwashe Muchena vanoti chimwe chopa kuti vanopenga vasaendeswe kunorapwa vachiregedzwa vachifamba famba mumigwagwa inyaya yekusanzwisisa nezvedenda iri. Vanoti vamwe vanotofunga kuti chirwere ichi ingozi inokwanisa kutapuriranwa. Vanoti izvi zvinoisa upenyu hwevarwere munjodzi vachipa muenzaniso mumwe mukomana akamhanyira mumugwagwa akatsikwa nemotokari ndokufa muna Samora Machel Avenue. Svondo rapera. Ko chirwere ichi chinouya sei chaizvo? Dr. Muchena vanotsanangura.
Chirwere chepfungwa pachivanhu chedu chinonzi chinokonzereswa nezvinhu zvakati siyanei zvisinei nescience. Mental health should be treated equally as physical health. Kana tikarwadziwa nemusoro tinoenda kuchipatara tinopa mapainkillers. Why is it tikaita chirwere chepfungwa tinokurudza kufunga kuti mamhepo? Why tisingafungi kuti tinofanira kuenda nemunhu iyeye kuchipatara kuti anobatsirwa nemazvikokota anoziva nezvazvo?
Chiremba ava vakurudzira vatapi venhau kuti vatepfenyure nyaya dzezvirwere zvepfungwa nokuti ndiyo nzira huru ingaita kuti dzidziso iyi isvike kuvanhu vese nokuti zvirwere zvepfungwa zvinorapwa pachena kuzvipatara zvehurumende. Dr. Muchena vanoti denda reschizophrenia ndiro rinonyanya kuonekwa muvarwere vepfungwa avo vanozoguma vave kufamba-famba mumigwagwa nokuti havagutsikani kugara panzvimbo imwe chete kana pasina mushonga wavari kunwa. Vatiwo vanofungidzira kuti mukomana wekutsikwa uyu aive avhundutsirwa nevanhu akatanga kutiza achibva asangana netsaona.
Mukomana uyu ari kunonga aine chirwere chinonzi schizophrenia, chirwere chiri very very common in this country. Mental health drugs in Zimbabwe are for free. Mental health services in Zimbabwe is for free, but a lot of people tend to shy away from it because vanenge vachiti mamhepo.
Dr. Muchena vaendera mberi vachiti
vanhu vane chirwere chakaita seichochi ichi hakashoma, hamuna pamunombonzwa pekunzi akarova munhu kana ndakabira munhu kana ndakati, anongorarama upenyu wake. Ukada kuzofungisisa kuti kosaka anodyei, anorara pai, ndipamunoona kuti aiwa chirwere ichi hachistori, haisiri, hachisi chiwanhu. Chirwere chinowanika pawanhu chinotokwanisa kugadzirika, chinokwanisa kumanejeka kana apuwa mushonga wake. Chinodiwa kuti isu sevanhu tivagashire.
Imwewo nyanzvi yeutano hwezvirwere zvepfungwa Dr. David Mukwekwezeke vanoti mitemo yakadzikwa yokuti vanhu vagare kumba senzira yekudzivirira kutapuriranwa kwecovid-19 iri kuvhiringidzawo mararamiro evanhu vagara vachitora mishonga yokurapa matenda epfungwa nokuti havasi kukwanisa kufamba kuenda kuzvipatara kunopiwa mapiritsi avo nokuti vari kushaya mari kana mabhazi okufambisa.
Mitemo yatamanikidzwa iri kuita kuti zvinetse kune vanhu vagara vari kurwara nezvirwere zvepfungwa kuti wawane rubatsiro rwagara vanofanira kunge vachiwana, vakaita semapiritsi avo, vakaita sekuonekwa nana chiremba.
Mukuru anoona nezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi vanotiwo huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwawedzera zvakanyanya kubva pakatanga kuvharwa maindastiri nemisika kubva muna kurume gore rapera nenyaya yecovid-19. VaMurambidzi vanotiwo zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti Ngoma Huru yekumasvingo neInguteni kuBulawayo zvakazarawo nevarwere zvichinyanya kukonzerwa nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Ongororo yakaitwa neWorld Health Organization inoratidzawo kuti muZimbabwe nePakistan madzimai akawanda ave kurwara mupfungwa mushure mekuzvarwa vana zvikuru munguva ino yekurwisana nedenda recovid-19. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Association for Human Rights, ZADA, muna 2019 yakaburitsawo pachena kuti Zimbabwe ine nyanzvi dzinorapa zvirwere zvepfungwa 20 chete zvinoita kuti dziwandirwe nebasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.